Chekwata chine mukurumbira ichi chakatungamira 3-0 ndokudzurwa katatu zvekare neshabani main mumutambo uyo wakapera uri mangange 3-3 izvo zvisina kufadza vateveri vavo avo vaitarisira mapoints ese matatu. Izvi zvinotevera kurohwa kwakaitwa Dynamos neChicken Inn 1-0 svondo rapera mumwe mutsigiri weDimbare vapfumbulani madhorobha vachiti ivo vari kuona kuti kusapihwa mari kwevatambi vavo chiri icho chikonzero chekusatamba zvakanaka kwechikwata chavo.
Maplayers ngavapiwe mari tambe bhora rakanaka, ndokuti tambe bhora. Maplayers akapiwa mari andamba bhora. Timu yakanaka sereki bati mari ngavape mari. Ndozvinovararamisa, ndokubasa. Mari ngavawape.
Vatambi veDynamos vakaita saChristian Epupa uyo ari kuramwa basa nakapteni wavo Ocean Mshure havasati vapiwa mari dzavo dzemwaka wapera. Vamwewo vatambi vanonzi havasati vapiwa mari iyo vakabvumirana kuti vachapiwa nekutambira Dimbare mwaka uno. Asi mumwe mutsigiri weDynamos muzvare Judith Nyasanza vanoti ino haisi nguva yekukandirana matombo vachiti ivo pari kudiwa kubatana kuvatsigiri vese veDynamos kuti chikwata chavo chisimuke zvekare.
Tinodiwa futi kuti timu yedu isimbeka kuti masapotas ese tiite chinhu chimwe tikaita chinhu chimwe chinhu zvedu zvinofamba.
Mamiriro akaita zvinhu musha weDynamos auya panguva iyo Dimbare yakatarisana nemutambo mukuru weBattle for Zimbabwe Part 1 uyo vari kusangana neHighlanders nemuvhuro musi wa2 kubvumbi. Asi Highlanders haina matambudziko akadai mushure mekutora mamwe mapoints matatu apo yakarova Herentals mushure mekushanya muNational Sports Stadium neZuro. Highlanders yabatana neNgezi Platinum Stars iyo yakarova Triangle 2-0 pamwe neFC Platinum iyo yakadambura Yadha 2-0 nemugovera sezvikwata zvitatu zvatora mapoints ese matanhatu kubva mumitambo miviri yatambwa kusvika pari zvino. Mimwe mitambo yaiveko yakapera seizvi: Mutare City Rovers 2 Chapungu 3, Black Rhinos 2 ZPC Kariba 0, Harare City 1 Blue City 0, Nitrat 0 Chicken Inn 0, Blawayo Chiefs 2 Caps United 2. Kwatambwa mitambo miviri zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 6 points, Ngezi Platinum Stars 6 points, Highlanders 6 points, Shabani Mine 4 points. Zvikwata zvina zviri pasi-pasi ndeizvi: Mutare City Rovers 0 points, Triangle 0 points, Herentals 0 points, ZPC Kariba 0 points. VePremier Soccer League svondo rino varonga mitambo miviri pachikwata chega chega kutanga nechina kusvika nemubvuro apo pachatambwa mutambo mukuru weBattle for Zimbabwe Part 1 pakati peDimbare neBosso muRufaro Stadium. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariadzi.